nasika kambira gwaro rabako election directorate rinoratidza kuti vaite makandidate anomirira musangano kubva iko kuna president kusvika kumakanzelas vanofanira kunge vakamira sei ndingati muchidimbu kwanhu vanofanira kunge vakagara mumusangano kwemakore anoita 5 vanogona zvavo kunge vanga vasiri muposition yeleadership asi vanofanira kunge vaishandira musangano tatarisa zvakare nyaya yekuti kumaMP ari sitting kana kuti makanzeras ari sitting kunoitwa kutanga inonzi confirmation anoitwa ne2/3 yevari vemusangano kana kuti mamembers eparty muconstituency imomo kana zvazopera izvozvo ndo primary election saka tichaita maprimary elections hatipati tabuda nedate rekuti primary election yacho tichaita rini tiri mukati pemusangano izvozvi chikurukuru chabuda mumusangano ndechekuti kwaane gwaro rekuti vanhu vanosarudzwa sei kuemusangano
vanhu vanenge vachiuya mubato vasati vatora makore akawanda angaita makore mashanu vanokwanisa kunge vachikwikwidza here
kwete tiri kuti vanhu vanenge vaine makore ari pasi pe5 vasiri mumusangano havakwanisi asi kunge vanhu ivavo vakanga vachishanda nemusangano vanogona kunge vanga vasiri mumusangano asi vachishanda nemusangano kana vanga vasiri mumusangano vachishanda nemusangano tinovabvumira asi kana vari manewcomers asati amboshanda nemusangano vanhu ivavo vanenge vasingabvumirwe ndomutemo uripo kuitira kuti tiwe netrack record yemunhu anenge achizomirira musangano wedu
ko panyaya yekuti munhu achakwikwidza akadzidzawo zvakadii mune zvamuri kutarisawo here zvakare
kwete isu kwatinoti kudzidza hazvirevi kuti kuita madegree kana kuita certificate ye all level kwete maqualifications atiri kutaura ndeyekuti munhu anoziva here gwara anokwanisa here kutungamira vamwe
vanenge vachizovhota kana kuti kusarudza iye mumiriri anga aripo uyu ndevapi vamati vekumatunhu kwavo
vanosarudzwa neutungamiri hunobva kubranch neutungamiri zvakare hunobva kuward executive neutungamiri hunobva kudistrict saka maleya matatu eutungamiri